mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 30, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndotanga tauya kuno kuti isu pane nyaya yeConstitution kuti irambe ichiedzekwa uye pave nedialogue muZimbabwe kuti tazodzokere paya patanga tiri muna 2008.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rotura nhunha dzeZimbabwe kuna sachigaro veSADC kuNamibia.
Minister Energy and Power Development takazobuda nehumwe urongwa hwekutsvaga mamwe makambani maviri ari kuitavo basa rokutora mafuta kubva panze kwenyika.
Bazi rezvemhando dzemoto rotsanangura pavamire munyaya dzezvekupinzwa kwemafuta ekufambisa munyika.
Asi maonero angu ndokuti nezvimwe zvinotaurwamo zvinofadza pabepa, sokufadza kwazvaingoita tichiwo zvitaurwawo naana vachina masa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzoti gwaro rehurumende re2019 Budget Strategy Paper BSP rakanaka, asi havaoni hurumende ichikwanisa kuzadzisa zvarinotaura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chikwata chevanhu vatanhatu vanobva kusangano reCrisis in Zimbabwe Coalition chiri kuNamibia. Nezuro chakasangana nemutungamiri wenyika iyi uye vari sachigaro veSADC vaHage Geingob kuti chikurudzire kuti sangano reSADC ripinde mukugadzirisa matambudziko ari muZimbabwe. Sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia vanoti chikuru chavari kuda kuti chigadziriswe neSADC igakava rakakonzerwa nesarudzo dzakaitwa muna chikunguru, idzo dzakakonzera mutauro bato reMDC Alliance richiramba zvakabuda musarudzo idzi. VaMahia vanoti zvimwe zvavakakurukura nasachigaro veSADC inyaya yavanoti yekupindira kwemauto mune zveupfumi, vachiti mauto anofanirwa kugara kumabharaki kwawo. Vanoti vachaendererawo mberi nekukokera nhaurirano pakati pemapato ezvematongerwo enyika ari munyika uye kutaura nevatungamiri venyika dziri muSADC. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMahia.
Ndosaka tauya kuno kuti isu pane nyaya yeConstitution kuti irambe ichiteedzekwa uye pave nedialogue muZimbabwe kuti tazodzokere paya patanga tiri muna 2008 kana kutodarika ipapo. Nekuti tikadarika ipapo nyika dzemuSADC vana Namibia, vana Botswana na South Africa vanosafa nekuti vanhu vedu vanobva vaenda ikoko kunotsvaga kupotera, uye kana muZimbabwe mukaita mhirizhonga nekupopotedzana zvinokonzerawo kuti muSADC musave nekugadzika kwakanaka. Saka taenda kwavari tinokugadzisai zvei muri mukuru weSADC. Tererai zvatinotaura isusu vagari vemuSADC vagari vemuZimbabwe ndiyo matambudziko atiri kuona aya, uye tirikuona kuti uku ndiko kuri kuenda nyika vanhu vakatadza kugara pamwe chete kugara pasi votaurirana kuti pave neway forward.
Saka matambirwa sei nemutungamiri weNamibia?
Chitaura chavo ndiri kuti ndafara nekuti taona kuti mutungamiri weNamibia anova chairman weSADC abvuma kutaura nesu ndochekutanga. Chechipiri, atora nguva achiteerera pfungwa dzedu dzatanga tinadzo pakawanda patanga tisingabvumirane, uye zvinhu pacho kusvika kwazvaita hazvina kuitika muchivande. Vanhu vemapepanhau vemidhia vanga varipo, materevhizheni anga aripo kusvika nhaurirano iyi. Saka hapana chinoi muchivande kuratidza kuti iko pane kakusanduka pane maonero anoitwa vanhu vanoshandira kodzero dzevanhu, uye pane kakukura nekudzikama kuri watiri kuona mukati nemutungamiri weSADC. Tinoziva kuti nhaurirano yakanaka kana munhu akavhura dhoro rake akati ngatitaurei, munhu mukuru akaita sei akateerera nyaya dzedu, tinofunga kuti kutambirwa kwakanaka ikoko.
Ko vemapato ezvematongerwo enyika vemuZimbabwe muri kutarisirwa here kuita nhaurirano navo tichiona kuti ndo panofanira kutangira nyaya yenyu?
Ehe, nhaurirano idzi dzakatotanga zvekutaura nemapato ematongero enyika. Saka tine vekunational association of non-government organizations nangu vakatombotaura nemapolitical parties nemachechi vana Reverend Vincent Vanda vatanga tinavo vanga vachitaura nemapolitical party. So isusu seCrisis Job Coalition tiri mumubatanidzwa wemaboka akasiyana-siyana ane mabasa anenge achiita. Tinozounganidza zvose sozvinotaurawo taita summarize maproblems acho aripo.
Mune kumwe kwamunotarisira kuzoenda here kana kuti mamwe masangano amuri kutarisira kusangana nawo?
Tsarudzo dzaitwa takaenda kuBotswana Conseil Secretariat de Organ on Politics and Defense handi tikataura navo. Tichaenda kuSouth Africa, tichaenda futi zvekare kuAngola, tichaenda futi kuZambia nekuMalawi. Tiri kuenda kumusadak mose kuti tive nesolution in addition kumaprocesses avatiri kuita munyika yedu yeZimbabwe. Saka tichaenda muregion mose tichina zvinotaura. Nyaya yedu iri pachena. Kune dambudziko kumba kwedu kuZimbabwe. Dambudziko racho rinopedzwa nekutaurirano. Dambudziko racho rinobva pasarudzo dzatinenge taita dzisingaperi, dzisingauyise kuwirirana dzekuti pane kusagudzikana nezvinobuda musarudzo uye nemaitiro anenge aita sarudzo. Ndiyo meseji yatinayo kwose kwatiri kuenda.
Avo vanga vari sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia vari parunare muVindhoek kuNamibia naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vemabhizimisi munyika vari kuchema-chema nekwavanoti kusanyatsojeka kweukama pakati peReserve Bank of Zimbabwe nekambani yeSekunda Holdings Private Limited neyeTrifigura Zimbabwe. Gore rapera, Sekunda Holdings yakati yainge yochinja zita kuti inzi Trifigura Zimbabwe sezvo yainge yatengwa nekambani iyi kuburikidza nekambani yePuma. Pamusangano wakaitwa neZuro kuState House muHarare, zvakabuda pachena kuti vemabhizimisi havasi kufara kuti mari yakawanda iri kuenda kunotenga mafuta ekufambisa dzimotokari, asi mari yacho yakawanda ichiendawo kukambani yeSekunda Holdings yavakuda tagwirei. Asi vachipindura nyaya iyi, gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vati kambani yeSekunda inopuwa mari yakawanda nekuti ine magaraji akawanda munyika.
Zviri kuita ndezvokuti vatagwire vamuri kutaura vari kushanda pamwe chete nekambani yePuma nokuti ndo inenge ine Sekunda munovandomavana mashezi mukati imomo. Mukaona maservice station ari munyika munomaona akanyorwa kuti Puma, Total, Zuva, Engine. Kuwanda kwamaservice station ikoko ndiko kunopa allocation yekambani kuti igoisa kumaservice station ayo. Saka kana vanhu vachitaura kuti aiwa pane vangu vanozopiwa vanatagwire vanozopiwa, handisi kuziva hangu zvavari kutaura. Ndingavarambidzi nokuti kuda ruzivo rwavo nerwangu zvinenge zvakasiyana.
Asi vaive vechipanga mazano chavamunangagwa vaChris Mutsvangwa vakaudza bepanhau reStandard kuti hurumende inofanira kutendedza mamwe makambani akawanda kuti atenge mafuta edzimotokari nekuti pakaita kambani imwe chete panozoita mutauro wakanyanyisa sezvave kuitika iko zvino. Vagumbo vativo kunze kwekupiwa mari neRBZ, hurumende yakawanawo chimwe chikwereti kubva kumakambani makuru anosanganisira iyo Trifigura, asi vamwe vachiti izvi zvine mutauro sezvo kambani imwe chete ichipiwa mari zvekare neRBZ kuburikidza neSekunda.
Saka paita nyaya yakadaro ini seminister weEnergy and Power Development takazobuda nehumwe urongwa hwekutsvaga mamwe makambani maviri ari kuitavo basa rokutora mafuta kubva panze kwenyika inonzi Trafigura neinonzi IPG, Independent Petroleum Group. Makambani aya imwe ndeyekugarufuko kuKuwait, imwe yachona inobva ndeyekuSingapore iTrafigura iyi. Saka ivayo makambani ndo vakabva vaita chirongwa nesu sokufanira kutipa mafuta nechikwereti. Ndo saka takwanisa kuti nyika yese ichikwanisa kuwana mafuta zvichiwedzera pana mamwe makambani aya agara anga achiwana fuel nenzira dzavanga vachiwana nadzo dzokupiwa mari neReserve Bank.
Mamwe makambani akawanda ataura neStudio 7 zvikuru anochera zviwanikwa anoti haasi kufara nekuti ari kuendesa zvicherwa zvavo kuRBZ, asi haana kana kobiri raari kuwana pamari yekunze yavakanzi vanopiwa nebhanga iri kutanga muna 2016. Kambani yeRio Zimbabwe yaburitsa mashoko ekuti yave kuronga kuendesa RBZ kumatare edzimhosva sezvo iri kukundikana kuipa mari yayo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vanoti zvave kuitika izvi zvinoudza moyo wevanoda kuuya kuzouchika mari dzavo muZimbabwe.
Dambudziko guru nekuti panoratidza kuti Reserve Bank havasiri consistent. Dambudziko iri ndosaka muchiona muZimbabwe musi kwave mainvestors akawanda.
Mukuru weUnited Refineries Limited vabusisa moyo vanoti mabatirwo emari akakosha mukugadzirisa nyaya dzezveupfumi.
Kana mari yekunze yaita shoma, chakafanira isusu chishuo chedu ndechekuti tigare pasi tirambe tichionesana kuti mari iyi yakafanira kuenda kupi.
Hatina kukwanisa kubata mutauriro wavamunangagwa vaGeorge Charamba kana vatagwirei sezvo nhare nenhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Ndakamirira Studio 7 Washington DC, ndini Blessing Zulum.
Zvichakadaro nyanzvi munyaya dzezveupfumi. Tsotarisawo gwaro rehurumende re-2019 Budget Strategy Paper, BSP, segwaro rakanaka asi havaoni hurumende ichikwanisa kuzadzisa zvarinotaura. Gwaro iri rinotaura muono wehurumende mune zvainoshuvira kuzadzisa mumakore anotevera, ichivhura mukana wenhaurirano dzinozoumba kugadzirwa kwebhajeti regore rinouya kusvika mugore ra-2021. Chinangwa chegwaro iri ndechekutsvaga nzira dzingashandiswe nehurumende kusvika muna 2021 ichibatsirwa nemuono wenyika wekusvika muna 2030 weVision 2030, uyo unoti hurumende inoda kushandura nyika yeZimbabwe kuti ive nemamiriro ezveupfumi ari pakati nepakati. Gwaro iri rinotaurawo pamusoro pekuderedzwa kwezvinofanira kubhadharwa nehurumende uye kupedzwa kwezvikwereti zvenyika. Nyika iri munguva yakaoma munyaya dzezveupfumi, chero hazvo hurumende iri kuti iri kuita zvose zvainogona kuti nyaya dzeupfumi dzigadziriswe munyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa kuDevry University kuOhio, Professor Elliot Masocha, kuti tinzwewo maonero avo.
Asi maonero angu ndokuti zvimwe zvinotaurwamo zvinofadza pabepa. So kufadza kwazvaingoita tichiwo zvitorwawo naana vachinamasa, asi dambudziko rinogona kuzoita pakuzviona kuti zvaitwa here. Pazvaitwa ipapo zvikatisevha marii, nokuti tanzwa rwuyo urwu kwenguva yakareba namaminista efinance aipinda ipapo achitaura kuti tichadai hurumende iri kupedza mari yakawanda, asi zvinongogumira ipapapo chete tozoona zvekuti aishi kuinga chikwereti chiya chiri kukura. Kuzviya zvaenza hazviitwi ko zvazviri kuitwa wani. Saka zvataurwa pabepa apa zvinenge zvakanaka, asi kuti tinomirira kuona kuti zvichasungwa sei, zvichaongororwa here kuti zviitike zvinhu izvozvi, tigozoudzwavo isu kuti navamwe vose vezvigaro zvemuZimbabwe kuti titi izvi zvasungwa izvi zvikatisevha mari yakati. Mari yacho yasevhewa iyoyo yazoshandiswa pakati ikabudisa zvakati.
Zvino mune mamwe mavara vari kutaura echirungu chakawanda wanda imomo. Taona pamwe panga pachinzi Vision 2030 yeZimbabwe ndeyekuti Zimbabwe ichinjwe igova yavari kuti ivo upper middle class economy. Zvinorevei zvavari kutsanangura izvo?
Izvi zvinoreva kuti gwara rehurumende ike zvino rava rokuti patinozondosvika kunana 2030 uko vanhu vazhinji vanenge vawana mabasa, votambirawo mari dziya dzinoratidza kuti dzinokwanisa kuti munhu azviriritire nemhuri yake, achikwanisawo kuriritirawo vamwe vanhu nekuitawo zvakawanda wanda zvinoitwa nedzimwe nyika dzinenge kuda dzakandorerekera kunana America uko. Nokuti iye tinoti middle class kuZimbabwe hakusina kwangu vanokuti aidha unazvo kana kuti hauna, pakati posa apa hapasina apa. Saka ndogwara iroro kuti hurumende inenge yazvipikira izvozvo kuti handio zvatoda kuita gwara reZimbabwe.
Munoona zviri zvinhu zvinokwanisika here tichitarisa mamiriro akaita nyika izvozvi nemuono iwoyo tichienda kumberi?
Panenge pakaoma chaizvo, asi kuti zvinhu zvino ndingangozviti ini zviri 50-50, zvinokwanisika kuitika, zvinokwanisika kusaitikazve. Takatarisa kuti hurumende ichazvisunga here nokuti zvirongwa zvataurwa naminista izvi zvokuzvisunga zvakambotaurwa kuna ana vachinamasa vakazvitaura izvozvo. Saka tamirira kuona isu kuti president Mnangagwa vachamonita hurumende yavo here kuongorora kuti izvi zvanzi zviitwe zvinofanira kuitwa. Saka tinopoipa chanzi ye50-50 tiona kuti zvingangoita.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa kuDenver University kuOhio, Professor Elliot Masocha, vachitaura parunhare vari kuOhio neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Hurumende yadoma vaBekitemba Moyo, avo vaimbova mukuru wekambani yeDBF Capital Partners, kuti vambotungamira urongwa hwekumutsiridza kambani yemarasha yeHwange Colliery. Kambani iyi yave nemakore ichitatarika uye ine chikwereti chinosvika mamiriyoni zana nemakumi mashanu kuhurumende. Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakaburitsa mashoko ekumutsiridza Hwange mubepanhau rehurumende reGovernment Gazette nemusi wemuvhuro. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano. Ngatinzwei hurukuro yavaita.
Idanho rakanaka nekuti Hwange ikambani hombe, ikambani inobata chikamu chikuru muZimbabwe chekuunza marasha ari kushandisa kugwenya remagetsi, and Hwange inotengesa kuti marasha kunze kwenyika zvine panyika foreign currency. Saka dambudziko riri kuHwange ranga ragara nguva yakareba, saka tinofunga kuti hwaro hwatora hunokwanisa kubatsira Hwange idzoke back pachinzvimbo chayo chataiziva nayo. Asi ini ndinoona kuti aiswa pachigaro apa kuti akwanise kuita resuscitated Hwange, kana asina kupuwa simba rekuti akwanise kubuda nemamessures nemasolutions, haana chakabuda nacho. Dambudziko reHwange kuona kwangu nderekuti rine matambudziko aro mamwe acho anoda kuongororwa pasina politics mukati, sekuti vashandi vari kuHwange sikunzwa kwatinoita vari kuma 3000, right? Ime kambani inonzi Makomo Resources inogadzira maco echivitopfuura magadzira enda Hwange ine mashanda asvika ma400. Saka maparastatals haafani kuita basa rekuita national service kana kuenda kuita social warfare yenyika. Nevamwe vakaretire vatinonzwa variko ikoko kambani ikoko vachino nedzimba dzekambani nekuti vanonga vari veishanda musangano. Saka kwakaiswa munhu kuti kwainge aite reconstruction Hwange, hazvibatsiri kana asina simba rekuti marara yanga abve ichingachibvapa, inongova ringori zita.
Asika vamwe muzvinafundo Mugano vanoti nyaya yemarasha iyi inenge yakuti netsei. Tiri kuona kuno kunana America kune dzimwe nzvimbo dzinochera marasha pakauya vaObama zvanga zvaderera, asi vaTrump vari kuti aiwa hapana chakaipa kuti muchere marasha, vamwe vachiti zvinokanganisa mamiriro ekunze.
Hakuna kuti tiri kuAfrica, hatisiri kuAmerica. kuno ku development yedu ichitobuda marasha haisati asvika palevel yeamerica saka tinokwanisa kuzvirasisa kuti chiti kuamerica hazvichaiti ivo kuamerica vacho ivavo vari kutopoluta zvisikamboite vane nzira dzavanondoisawo pollution mumhepo nemaindastry awas makuru makuru saka isusu patiri pano yes tinofanira kuzofamba takuenda kunonzi green economy patinondishandisa magetsi nesolar newind power asi hatisati asvika ipapo tichiri kure
mubvunzo wekupedzisira imwe nyaya iri kunetsa apa inyaya yechikwereti hurumende ingakwanisa here kutora zvakare chikwereti ichi zvayakamboitawo kune mamwe makambani
ii ndofunga kuti hurumende haina capacity kuda vangada vakatora asi kuti capacity iri hurumende zoti zveyatora tinozvitendera kuti vachitora nokuti kutora wochengeta muhomwe chisikabhadharika hazvina zvinobatsira inii ndinofunga kuti business ingaringova business hurumende pari zvino right now ine matreasury bills anosvika $7.6 billion mapepa vanoprinta akafanira mapepa esetifiketi ekuchikora ekuolefu ekupa munhu ndo mari takupa iyoyo ndo zvakonzera kuti mari nisemubank nekuti iri kutinonga itoraitwa zvikwereti and pa $7.6 billion pane zvikwereti zvaana cortico POSB agribank ana reserve bank zvaingokombwa nehurumende tatora tateke over vaita take over but vaprinta mapepa watipa isusu makaunti medu maane mabond note neRTGS
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunare muHarare vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe pamwe chete nezvedzimwe nyika zvinogara nekushanda munyika yeBotswana zvinoti zviri kutambira nemufaro urongwa hweBotswana munyaya dzekupinda munyika iyi kunoitwa nezvizvarwa zvisiri zvenyika iyi. Mutori wedu wenhau Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Mukutanga kwemwedzi waGunyana, mutungamiri weBotswana vaMukhoitsi Masisi vakazivisa kuti hurumende yavo ichavandudza kupiwa kwamagwaro ekugara nekushanda kuzvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvange zvave pedyo nekutakura mikwende yazvo zvakananga kumuchance sezvoBotswana yakambenge yadzika mitemo inoomesera vekune dzimwe nyika. Vamicheki Chivembe avo vane makore makumi matatu nemaviri vanoti mamiriro ezvinhu muBotswana ava nani kupinda makore apfuura.
Saka kuno kuadvantage kunoku ndonongo iri nani, even kana ukasungwa let's say hauna mapepa havakubati zvezve kuti uri muranda kana kuti chii, vanokwanisa kukudipota kutsokera kupi kumusha kwako. Kana ungaona yo passport mostly tinowanzorarama tine madipacha ekuti zvonitechida kuedza kuseva mazuva madipacha ayo paunongobatwa iwewo zvinongokurwadza kuti pamwe ubatwa uri pabasa asi unogonota 2-3 days wabvoiswa kuZimbabwe unogonawo kudzoka uchitorawo chi madays ako futi uye wopedzisa basa rako.
Mashoko avaChivembe atsinirwa nechimwewo chizvarwa cheZimbabwe vaMoris Nyamandwe avo vanoshanda mabasa emaoko muGaborone.
Kunoku kuBotswana advantage atinayo ndeyekuti hakuna maproblems akanyanyisa ekuti tinobatwa sevarandi sezvinoitika kuSouth Africa. Kunongo tinotosvika times ekuti ni solong une mapepa ako akakwana like mapassports ndo chinhu chikuru chisisa seka chaona nekuda kuziva nezvacho. Kana uinayo passport ako muno muBotswana even ukatora madays ako avanobvumidza 90 days dziyadziya dzikapera like nowadays vakutibvumidzawo kuti tinokwanisa kuenda kunotenga futi mamwe madays and I think anocharge 500 pula 90 days pa immigration muno Francis Town.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vamukurule Kodube vanoti havazive kuti vangatenda sei vaMasisi nedanho ravatora. Vadhube vanoti kusapiwa magwaro nehurumende kwakanga kuita kuti vafunge kuenda kuSouth Africa uko zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika zvinooneswa ndondo nevanhu venyika iyi.
Matswana anotibezera pamusaka pekuti zvoni at least vanotipawo accommodation iri nani at leastwo futi zvinhu zvinenge zvichitibetsera to the other side kuti zvoni kwaona kwakashekwa mari kuZimbabwe vanotichengetawo kunoko haizi nyaya yekuti zvoni kwai toda kuti zvoni tititsirane tofanira kuonesana sevanhu vanhu vari parungurui vari muSouth African wekuti zvoni tionesane panyaya yechi yeupenyu. Chinhu chatiri kuchemera muno ndechekuti zvoni tiri kuda greener pasture mostly tirungojamba bordand isusuwo tiri pakutsvaga tiri vana venherera.
Apo Botswana yaitungamirwa navaseretse Khama Ian Khama zvakanga zvisiri nyore kuti magwaro ekushanda nekugara munyika iyi abude. Machinjiro ezvino aya afadza mumwe muzvinabhizimisi mudhorobha reFrancistown vaPatrick Matenge vanoti zvakaitwa neBotswana zvinhu zvakanakira mabhizimisi emunyika iyi.
Takatarisa kuti munyika yedu ino yeBotswana uwandu hwevanhu huri pasi, population yedu iri pasi is very low, it's about 2 million, close to 2 million. Saka mari haitendereri nekuti vanhu vashoma. Saka kuuya kweZimbabwe achouya muno, mari inotenderera nekuti vanhu vachiuya nemari vachichinja mari yakumapula, mari yavobva vatenga. Saka unoona zvichiita kuti mabhizinesi edu asumukire because population yedu yemuno iri pasi.
Kunyange hazvo kusina umbo wakati tsvikiti wezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana, uwandu hwazvo hunofungidzirwa kuti hunodarika vanhu vemunyika iyi. Nakamira Studio 7 muFrancis Town muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Cho chimbo chine mukurumbira kubva kuna Oliver Mutukudzi. Regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi zvakare. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rotura nhunha dzeZimbabwe kuna sachigaro veSADC kuNamibia. Bazi rezvemhando dzemoto rotsanangura pavamire munyaya dzezvekupinzwa kwemafuta okufambisa dzimotokari munyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzoti gwaro rehurumende re29 19 pre-budget strategy paper PSP rakanaka asi havaoni hurumende ichizorikwanisa. Taba tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC.